Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 18, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvido zvavo vakazvitaura zvikanzwika, chavari kuda chacho chiri very clear. Chokutanga commission iyi ngaiite an independent commission, isaite commission inenge ichitongwa neumwe munhu, ngaiite commission yakazvimirira yoga.
Veruzhinji vanonzi vakaisa pfungwa dzavo pazvinhu zvavanoda kuti zvinge zviri muZimbabwe Media Commission Bill. Dare reSupreme Court rinotura mutongo wekuti muzvari Tokozani Kupe vanofanira kunzwikwa mudare pachikumbiro chakaiswa mudariri nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa.
Munhu tinofunga kuti akutoda kuma 8,000 zvichienda mberi. Tingangoti inoda mhuri yevanhu vashanu chete. Mhuri diki diki kwazvo ingati baba, mai nevana vatatu. Ndo ingatovavarira kukwazwa nemari iyo.
ZCTU inoti nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika, mhuri nevanhu vashanu yave kuda mari inoita zviuru zvisere zvemadhora emunyika pamwedzi kuti ikwanise kurarama zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi ratura mutongo wekuti muzvari Tokozani Kupe vanofanira kunzwikwa mudare pachikumbiro chakaiswa mudariri nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa chekuti mutongo wakaturwa nedare reHigh Court wekunzi havasi mutungamiri akasarudzwa pachitevedzwa bumbiro remutemo webato zvichitevera kufa kwakaita vaimbo yamutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai usendekwe. Vatongi vatatu vedare reSupreme Court vanga vachitungamirwa nava Paddington Garwe vabvumirana vese kuti muzvare Kupe vanofanira kupa mhinduro kuchikumbiro chavachamisa sezvo vati ndo vaiva mumwe aifanira kufanobata matomu pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi zvichitevera kufa kwavatsvangirai. Dare iri rati rawirirana negweta ramuzvare Kupe valavhumo Madhuku kuti vachamisa havana masimba yekuti vakwanise kubvisa muzvare Kupe munyaya kana nyaya ichinge yarongerwa zuva nedare rekuti inzwikwe. Magweta avachamisa nemagweta amuzvare Kupe audzawo dare kuti aenda kudare kunopenengura mapepa kuti aone kuti bumbiro remutemo rakamboshandiswa panyaya iyi ndiro here riri pamberi pedare reSupreme Court. Magweta aya abvumirana kuti ibumbiro rimwe chete riri kushandiswa muSupreme Court. Dare rabva rati nyaya iyi ipfuurudzirwe mberi kusvika musi wechitatu svondo rinouya sezvo gweta riri kutungamira nyaya yakakwidzwa kudare navachamisa Advocate Tavani Mpofu vanga vachinzi vari kunze kwenyika. Paramende yapedza nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill muHarare paine mashoko ekuti hurumende yabvuma kuti bhiri iri rinopa masimba akawandisa kugurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Nekudaro hurumende inonzi yave kushandura zvimwe zvikamu zvebhiri iri risati raenda pachidanho chinotevera. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaPrince Duveko Sivanda. VaSivanda vaudza vanhu vapinda musangano waitwa muHarare kuti munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakatoudza komiti iyi kuti bhiri iri rave kushandurwa zvichitevera zvichemo zvakabva kune veruzhinji pamwe nekomiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee.
Saka komiti iyoyo inenge yakaona kuti pane mamwe maclauses arimo katime bill ano violate constitution yeZimbabwe. Saka iwayo maclauses nokuona kwangu sezvo ndisati ndaona hangu zvakanyorwa neParliamentary Legal Committee maclauses anosanganisa timba minister mukatime mebill ratinaro izvi. So ndofunga kuti ndizvo zvacho zvirikugadziriswa. Ndaudzwa zvakare kuti vakagadzirisa nyaya yecoregulation kuti kuite coregulation mukatime mebill irori. Saka ndozvo zvatikutarisira kuti vhiki rinotevera zvichenge zvatova maoko ekomiti.
VaSivanda vati kana bhiri richinge rashandurwa zvimwe zvikamu zvaro vachasangana zvekare navose vane chekuita nebhiri iri kuti vazive zvikamu izvi bhiri iri risati razeiwa muparamende. Vati vanofara chose kuti vanhu vakawanda vakapinda mumisangano yavakaita mumatunhu akawanda munyika vakaratidza chido chekuti mitemo yezvekutapwa nekuburiswa kwemashoko ivandudzwe.
Zvido zvavo vakazvitaura zvikanzwika. Zvavari kuda chacho chiri very clear. Chokutanga commission iyi ngaiite an independent commission, isaite commission inenge ichitongwa neumwe munhu. Ngaiite commission yakazvimirira yoga ichingoita report to parliament. Chechipiri chavakataura ndechokuti aiwa mapurisa asapindire mubasa recommission.
Asi vamwe vapinda kumusangano wanhasi vaChris Mike vanove mutapi wenhau zvakare vari Gweta vati kunyange hazvo misangano yakaita sewanhasi yakanaka zvinosuwisa kuti nguva zhinji pfungwa dzevanhu hadzipinzwi mumitemo inogadzirwa neparamende.
Kazhinji kacho unozoona kuti mitemo yacho inozobuda magwara atinozoona kudhindwa muGovernment Gazette nekuenzwa kuparamende anenge asingataure nenhuna nezvichemo nezvimwe zvinenge zvataurwa nevanhu. Satinoda kuti basa iri rekuti vanhu vapuwe mukana wekutaura ringe riine chirevo zvinenge zvataurwa nevanhu zviwanikwe zviri mumitemo inenge ichizopasiswa neparamende.
VaMike vaudza Studio 7 kuti chingave chinhu chakanaka chose kana hurumende ikagadzirisa zvinhu zviri kuchemwa nazvo nevanhu pabhiri iri risati ratanga kuzeiwa muparamende. Asi mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe vaLoft Dube vaudza Studio 7 kuti vanotenda zvaitika vachiti vakaita misangano yakawanda nebazi rezvekuburiswa kumashoko vachitaura zvavanoda kuti zvive mubhiri iri asi handizvo zvakapinzwa mubhiri iri.
Takatarisira kuti tichaona kuti tichafamba sei because takambozinzwa kudhara zvakatanga kudhara kutaura zvibotaura kuti tichachinja izvi tachinja izvi patakaona bhiri hapana chakaiswi.
Asi vaSivanda vati vachatora pfungwa dzevanhu dzose vachiti chinangwa chavo kuumba mitemo inofadza veruzhinji. Komiti iyi ichanyora gwaro rezvakabuda mumisangano yayo uye ichatura gwaro iri kuparamende pachazeiwa bhiri iri. Gurukota rezvekuburiswa kumashoko rinotarisirwa kupinza pfungwa dzevanhu mubhiri iri risati rapasiswa kuve mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu mhuri ine vanhu vashanu yave kuda mari inoita zviuru zvisere zvemadhora emunyika pamwedzi kuti ikwanise kurarama zuva nezuva. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa, upfu nezvimwe iri kukwira pazuva kana pasvondo roga roga izvo zvave kuita kuti vashandi vakundikane kurarama. VaMutasa vanoti hapana mushandi ari kukwanisa kutambira mari iyi pamwedzi vachiti vashandi vakawanda vari kunonga svosve nemuromo. Vanoti chiri kudiwa kuitwa munyika nekukasika kugadzirisa mamiriro ezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Tinotoona kuti nyika kwairi kuenda iri kuramba ichitoenda kumawere. Chetashayiwa utungamiri hunonzwisisa kuti kana zvinhu zvadai panofanira kuti pagadziriswe zvinhu nokukurumidza. mari irikutambirwa nevashandi haichatomboita kana kuti vauye kumabasa chete. Asi vashandi havararami nekuuya kumabasa chete, vanoda kudya, vanoda kupfeka, vanoda kuendesa vana kuzvikoro. Munhu tinofunga kuti akutoda kuma 8,000 zvichienda mberi, nekuti bhondi racho riri kuruza simba zuva rimwe nerimwe. Saka vanhu iko zvino vashandi nemhuri dzavo vari kufa nenzara vari mudzimba, havana chekudya. Vanhu vakutoswera vasina kudya, vamwe vachirara futi vasina kudya. Vana vari kusiririsa, vari kuenda kuzvikoro, vari kuenda vasina kudya, vodzoka vomirira kuzodya kamwe chete usiku. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara, hamuna ana chiremba, mishonga yemuzvipatara hakuna. Saka nyika haina kumira zvakanaka.
Mari yamuri kutaura inoita 8,000 imari inenge ichidiwa nemhuri yevanhu vangani?
Tingangoti inoda mhuri yevanhu vashanu chete. Mhuri diki diki kwazvo ingati baba, mai nevana vatatu, ndo ingatovavarira kukwazwa nemari iyo. Iye haikwani nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuiswa muUS dollar. Saka kunyange ukaitambira nhatu, mangwana inenge yatochinja futi, nekuti reti iri kungochinja zuva rimwe nerimwe. Tikatarisa zvinhu zvakaita semarenti, vane dzimba vari kuda mari yavo iri muUS dollars. Saka pa8,000 ipapo 2,000 inenge yatoenda kumarendaus. Tikazoisa zvinhu zvokudya, ukapinda maok kana matm, troli kuti uizadze unoda kuma4,000-5,000 nekuti chinhu chese chakakwira, chinhu chese chiri kudhura.
Chii chikuru chamungati chinofanira kuitwa kuti zvinhu zvinake?
Zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvagara zvinozikana. Chekutanga-tanga ndechekunzwisa kuti nyika inei yagara ine dambudziko rekuti mune kusagadzikana kwakanaka mune zvematongerwo enyika, zvaita kuti zvadzinga vanhu vese vanoda kudyidzana nesu vachitanga mabhizimusi kana vanoda kuunzwawo mari munyika munomu. Chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe, asi chinogadziriswa bedzi nenzira yekukokorodzana. Vana veZimbabwe toita hurukuro dzinopinza vanhu vakawanda vane chekuita nekurarama kwedu nenyika yedu.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZTTU vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vabereki vemudhorobha reMasvingo vari kuchema-chema zvikuru vachiti vanasikana vavo vari kubatwa-batwa zvisiri pamwero apo vanenge vari kuzvibhorani vachichera mvura munguva dzemanheru. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda nemusi wechina pamusangano wekuongorora dambudziko remvura wakarongwa nemusangano weMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA mumusha weRunyararo West. Vabereki vakawanda vakaratidza kushushikana zvikuru nekushayikwa kwemvura mudzimba dzavo, izvo zvava kupa kuti vanasikana vamirire mvura yemuzvibhorani munguva dzemanheru. Vabereki ava vakati pane varume vasiri kuzvibata avo vari kubata vanasikana ava nhengo dzavo dzepamuviri vachivambonyikidza. Mumwe mubereki amai sungano zvarebwanasve vanoti vana vanoswera muraini remvura kuzvibhorani uko vanosangana nevakomana pamwe nevarume vanovabata zviri pamwero.
Dambudziko gurusa ngarigadzirisa sei, vana vari kubatwa indecent assault navarume kuzvibhorani uko. Imwe nyaya inoda kuti nzwisise ndeyekuti vari kumanipulatewa futi vana, vachipedzisira vangobvuma kudanana nevanhu vachinzi ndokucherera mvura ndokupindirisa mabhaketi ndokokudidi. Nyaya yemvura yatoshata. For your own information, pano munhu wandakatoona ari paGreat Zimbabwe University, mwana musikana achitavabhizwa nokuda kwemvura, achivigigwa mvura nedzidhara nemota. Nyaya yemvura yashungurudza mudano muduguta reMasvingo zvokuti daikanzira idi yavana zvokuita nokuti vana vedu vavabvaruna.
Mumwe mubereki asiri kufara nezviri kuitika kuzvibhorani izvi amai Tresi Musakaruka vanoti vamwe vanasikana vari kusvika pakuita nhumbu uye vamwe vachizosangana nezvirwere zvepabonde nenyaya iyi.
Tiriviza zvisingamboiti chitova nokuti tiri kutarisira kuti a girl child neconstitution yedu zvainotaura zvesection 56 zviri kuratidza kuti vana vechisikana vazhinji vari kushungurudzwa kuzvibhorani. Chikonzero havana simba kuvanhurume, saka ivo vanenge vakuitira kuti vavavigire vabereki mvura kumba. Ritakangogara tichivigirwa mvura kumba bhata tiri kuziva kuti vana vari kusangana nei. Zvinova zviri kupa vana maSTIs, kuri kuita ma100 pregnancies. Zvinhu zvose izvozvo zvekushungurudza, zvokuti dai sitikanzo yagona kuita rimwe danho riri nani yapa vanhu mvura vanhu vanhu vagara zvakanaka.
Nyaya idzi dzinonzi dziri kuitika zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzakaita seRunyararo West, Sisk, Mucheke D, Majange pamwe chete nekuVictoria Range uko kune dambudziko remvura guru. Mukuru wemabasa mumura vaanoziva muguti vari kukurudzira vabereki kuti vaperekedze vanasikana kumvura nguva dzemanheru uye kutikanzi kuti igadzirise dambudziko remvura nekukasika.
Saka tatsukurudzira vabereki kuti kana vanasikana vari kuenda kunochera mvura kunyanyanyanya nguva dzemanheru vaifanira kuona kuti vaperekedzwa nevanhu vechikuru kuitira kuti nyaya dzekubatwa zvibharo nedzimwe dzakasiyana siyana dziri kubuda dziite shoma.
Kanzera Ward 3 aiva pamusangano uyu vatarisenga Vembo vakati vane urombo nenyaya dzakadai vakatiwo vari mubishi rekugadzirisa dambudziko remvura mudhorobha.
Iyi nyaya itatobvira pano pameeting panapa, asi isu sese tikanzo tichatedza nepatinogona napo kuti titoona kuti vanhu vawana mvura nguva iripo, because vana tugogodzo vari kunge vari kubatwa zvibharo here pazviborani, ende vanhu vari kuvati vakasvinura vachitsvaga mvura nekusiku. Saka nokuda paweekend ko panapa tingangoridzika pambedu kubva kuBlawayo tobva tatoti isungirirwe chokutoko.
Nhengo inomirira masungo eben munational assembly vatsva kubunyika nhete vakakurudzira vabereki kuti vamhangare nyaya dzine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanasikana kuita kuti vanenge vatyora mitemo yenyika vasungwe nemapurisa.
Tingangoti situation yevana vasikana vari kubatwa zvisizvo kana vaenda kumvura tainzwa. Also issue yekuti kana paita some cases of abuse ngavaende kumapurisa vandomhangara, because vazhinji vanokipa nyaya idzodzo kumisha vasingamhangari kumapurisa. Ngavaende kumapurisa, any form of abuse kana kuti mwana wabatwa zvisizvo, vabatwa any body part zvisizvo, ngazvimhangare kumapurisa.
Studio 7 anakwanisa kuziva uwandu hwevasikana vanonzi vari kumbunyikidzwa kuzvibhorani. Mapurisa emasungo anoti ari kunzwawo nyaya idzi nerunyere kupe, asi hadzati dzamhangara zviri pamutemo. Meya weguta reMasvingo vakuru nemaboke vati mushina wakafa wakaendeswa kuBlawayo kunogadziriswa uye unotarisirwa kudzoka pakupera kwesvondo rino, izvo zvichaita kuti dambudziko iri ritapudzwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Chandi Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoongorora sarudzo musangano reEuropean Union vari kushoropodza mhirizhonga yakaitika mugadziriro dzesarudzo dzemuMozambique panguva iyo kuverengwa kwemavhoti kuri pakati. Zvisinei, nekunyoreranwa kwechibvumirano chekumisa kurwisana muSyria kwakatungamirwa neAmerica, kurwisana uku kwaenderera mberi nhasi munyika iyi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC, amai Lynette Karenyi Kore, vanoti misangano yavari kupinda muWashington iri kufamba zvakanaka chose. Amai Karenyi Kore vari kupinda misangano iri kuitwa kumicheto yemisangano yeWorld Bank iyo iri kuitirwa muWashington DC kuno kuAmerica. Amai Karenyi Kore vanotiwo havana kufara nezvavanoti zvakataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamusangano wavakaita muWashington DC. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravaNcube pamashoko aamai Karenyi Kore aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganyauye weStudio 7 naamai Karenyi Kore.
Misangano ndaona ichimira zvakanaka, ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure, tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisviko kune zvimwe zvaakuitwa nedzimwe nyika.
Zvii zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira parizvi?
Zvandichapakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufanda maprograms akawanda evanasikana, emadzimai ari kupinda into entrepreneurship kunyanyanyanya vasikakadzi vachiri vechidiki. Saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kupandwa senyika, asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa. kutaurwa nana World Bank. Chakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure se MDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izo implementa zvatinoitirwa ne World Bank nyika igofamba.
Munoona zvichizotambirwa here izvi?
Zvandinoona ndezvekuti haizi nyore kuti ZANU-PF izotambira zvinhu zvakanaka nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka, asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika. Ndavawo nenguva yakanaka pandapinda vamuturi vari papanel vachitaura zvavanoita kuZimbabwe. Ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikurukuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofanira kutaura kuti ndiri kurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe. Asi zvavaita nhasi munhu ari kurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu muri kurwadza. Saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure, inoramba ichiwana kusabatsirwa nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvinhu zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri pagiraundi kumusha. Chandingangoda kutaura ndechekuti vamutuli vataura kuti ivo vari kuda kubudisa, vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals. Then ndaseka ndikati zvogoita sei? Ko ivo 15 billion yakamboshayikwa ichazenge ichizopinda pasi? Uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuya kuasosieta nenyika isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushayikwa dzemaminerals? Uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw asina kana finished product inobudisa mairi. Saka zvizhinji zvavataura ndanyatsobutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitamba.
Maona mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo?
Mibvunzo panga pasina mibvunzo, ivo ndo vanga vari papanel vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers. Kunewo vanga variko maministers aitaura nezvekwavo. Ndatofarira minista wekusomalia ataura iye pache zvake kuti nyika ive nerunyararo ndo kuti zvinhu zvifambe. Akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe. Paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamuturi vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe, asi ndaona vasina kuzvitaura.
Vanga vari mumwe vatevedzeri vemutungamiri veMDC, amai Lynette Karenyi Kore, vachitaura vari parunare, vachitaura vari muno muWashington DC naMavelous Mushanganya weStudio 7. Vana chiremba vanoti vakawanda vavo vave kutsvaka maforo manyoro kune dzimwe nyika, sezvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varatidza kuti havana hanya nekugadzirisa matambudziko avo. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA, Dr. Peter Mungofa, vanoti nyika inokwanisa kusara isina vana chiremba sezvo vakawanda vavo vave kutsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Dr. Mungofa vanoti vakashamisika navamunangagwa ava vati vari kuchishidzira vana chiremba pane kuti vagadzirise matambudziko avo kuitira kuti vadzokere kumabasa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vabekezera mugumbo vanoti kuchishidzira kwakaita vamunangagwa kunana chiremba chinhu chakaipa, vachiti hapana zvazvinoshandura asi kutaurirana ndiko kwakakosha.
Mashoko anotaurwa naPresident they are taken very serious rosi ndiyeto state. Saka anika kuvhundutsira kaari kuita anotrechena lives zemadokta aya because haana kunyatsokutaura kuti chii chaachaita pati given that maemotions ake anga ari very heated. Zvoratidza kuti pane something chakaipa chaanogona ngoita mumadhokotera but hapana zvatinochinja because madhokotera ataura zvavanoda kuti vanoda masalaries avo, vanoda working environment iri right, vanoda something chekushandisa vachienda kubasa. Saka hapana zvazvinochinja because kana achitaura zvokuvhundutsira hazviite kuti madhokotera awane chekuendesa kubasa.
Panyaye kunyimwa mari dzemihoro mwedzi uno, Dr. Mungofa anoti hapana musiyano sezvo mari yavanga vachipiwa yanga iri shoma zvikuru zvekuti hapana zvayanga ichishanda. Kusaenda kubasa kwavana chiremba kwasiya vanhu vasingarapwe muzvipatara zvehurumende zvakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vanhu vangani vafa pari zvino nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba ava. Mumwe murwere vamena ndoro vanoti hurumende inofanirwa kuwirana navana chiremba kuitira kuti varapwe.
Machiremba anongoramba ari akasiyana situation isina kugadziriswa inofanira kunge ichigadziriswa nayo maererano nekunge employer kukwanisa kunge apa machiremba mari dzinokwanisa kuti vatanyatsoenda kumabasa vasingarovironi.
Kunyange hazvo vana chiremba vari ivo vari kuramwa mabasa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunyange kuzvipatara nemakiriniki ekumaruva sezvo kusina zvikwanisiro. Mudunhu rezvimba nehurungwe, madzimai ari kubatsirwa murima sezvo pasina mwenje mumakiriniki nezvipatara. Mumiriri wezvimba North muparamende, amai Marian Shombo, vanoti madzimai ave kutonzi auye nemakenduru ekushandisa pakubatsirwa manheru. Vana mukoti vanonzi vari kushanda mazuva maviri chete pasvondo sezvo vasina mari dzakakwana dzekufambisa kuenda kumabasa. Asi gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vanofunga kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa nekuda kwekufurirwa nezvevamatongerwo enyika, vachiti vana chiremba vasaite zvematongerwo enyika asi kuita basa ravo nemazvo. Vamwe vashandi vehurumende vakaita sevadzidzisi vari kuendawo kubasa mazuva mashoma pasvondo vachiti havana mari dzekufambisa kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, zvikwata zvichatamba muchibuku Super Cup kwata finals zvaziviswa nhasi. FC Platinum ichatamba neHighlanders, ZPC Kariba ichitamba neManica Diamonds, Harare City ichikweshana neTriangle, ukowo Black Rhinos ichisangana neNgezi Platinum. Mumutambo weChan, chikwata chemaWarriors chatarisana nemukana mukuru wekubudirira kuenda kumafinal e2020 Africa Champions. Kana chikanga chatarisana, chikanga chabudirira pamutambo wacho neLusoto nemusi weSondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chine gumbo rimwe chete mafinari emakundano aya. Mushure mekurova Lesotho 3-1 muNational Sports Stadium. Asi vatambi vemaWarriors vanoziva kuti kukundwa 2-0 mumaseru nesvondo kunosvitsa rwendo rwavo kumagumo makwikwi aya. Zimbabwe inofarira kukunda kana kuita mangange kana kurohwa zvayo 1-0 kana 2-1 kuti ikwanise kuenda kumafinari emakwikwi aya kuCameroon mushure mekutadza kuita izvi muna 2018. Pamitambo makumi maviri nemiviri yasangana zvikwata zviviri izvi kubva muna 1980, Zimbabwe yakunda mumitambo gumi neminomwe, Lesotho ichikunda mumutambo mumwe chete, mimwe mitambo mina ichiita mangange. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaProsper Chimusoro vanoti havasi kuona Lesotho ichikwanisa kurova maWarriors iko zvino mushure mekutadza kuita izvi kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe.
Tikuona takahwina bhozi hapana pekuti Lesotho ingarove Zimbabwe. Bhozi Lesotho haina background yekuhwina, but isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchani, yakamboenda kupi, but tikuona takahwina and muhuoni.
Asi murairidzi wemaWarriors Joey Antipas anoti kunyange hazvo vakakunda mumutambo wekutanga hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu muAfrica zvekuti havasi kutarisira Lesotho iyi pasi mumutambo uyu. Antipas atakura chikwata chake chakasimbisisa chinosanganisira Prince Dube uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuHighlanders, Joel Ngodzo na Phineas Bamusi avo varikupisa kuCapes United. Evans Katema we Dynamos. Wellington Takaindesa we Black Rhinos. Edward Mazongwe we FC Platinum pamwe na Ian Nekati uyo arikuvhara zvibodzwa kuZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kuoma kwaita upenyu zvichitevera kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
bachilo njalo abantu ukuthi hayi kabafisi ukuthi ama-journalists uma isenza umsebenzi wawo etholakale esebotshwa, ngoba bathi bona othunga laba abathunga amasudi bangathi esikopela ibhatani eliyi-1 bayabotshwa yini. So ke kuyafana labo nalaba ethethele zezindaba.
Uzolo okuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlaselwa ngamapholisa.
Ibandla elithole amalunga eParliament MDC Alliance ngalezo sikhathi ukhuphe naye wayele MDC Three naye ekhonapho imuntana wadliwa. Umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi abe ziphatha iparty yabantu abawinileyo.
Idale le-Supreme Court linqume ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe ulilungelo lokufakaza kudaba lokuphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli we-MDC. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lezokholo elihamba ngegama lokuthi The Mustard. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uzulu sekhuthaze uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlaselwa ngamapholisa. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhlanje eHarare ngenjongo yokuthapha imibono kaZulu phezu komthetho ozalawula ukusebenza kwentatheli zindaba oweZimbabwe Media Commission Bill. Kubika uGibson Bebe.
Emhlanganweni oqhutshwe namhlanje eHarare, uZulu uveze ukukhulula kwakhe phezu kokuhlaselwa lokubotshwa kwentatheli zindaba lapho zisebenza okwenza zicine sezisaba ukuveza iqiniso lalokho okwenzakalayo elizweni. Umphathintambo wekomiti yadalela iParliamente ebona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uZulu uveze sobala ukuthi uhulumende kakumelanga abe namandla okuqondisa umsebenzi wokwethulwa kwezindaba.
Bakade sibhoda khona abantu bayacaca ukuthi le ikhomishini kayibe ikhomishini ezimeleyo, ingabe ikhomishini yokuthi uminista wenza santando phakathina kwayo, kayibe ikhomishini eyakuba ikhomishini ezimeleyo. Bachilo njalo abantu ukuthi hayi kabafisi ukuthi ama-journalists uma senza umsebenzi wawo etholakale esebotshwa, ngoba bathi bona othunga laba abathunga amasudi bangathi esikopela ibhatani eliyi-1 bayabotshwa yini. So ke kuyafana labo nalaba ethethele zezindaba ukuthi nabo nxa besemsebenzini wabo bethe bayenza ababekwenzile kumbe bengakwenzanga ngendlela efaneleyo, kakufuzanga bejeziswe ngokusiwa emadani. Kufuze ukuthi bezijezise bona bodwa through a professional body yabo besenza self-regulation kumbe self-censorship.
Lokhu ugqugquzele umqondisi wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe ebona ngokulayela izikhalazo zikaZulu phezu kwembiko ethulwa zintatheli zindaba uLofty Dube.
Besikhala ngokuthi umthetho untshintshwe kube yalokho esikuthi yi-co-regulation okuzavumela ukuthi intatheli zindaba zisebenze zingabotshwa ngendlela lokuhlukunyeza ngendlela ebezikwenziwe. Sifuna ukuthi intatheli zindaba sisebenze njengamagqwetha lamadokotela laba abalamakhansili abo akhangela umsebenzi wabo ngendlela abawufundela ngawo. Sithi ama-journalist labo esingathi ngama-professional ngesilungu kufuze bebe lekhansili yabo besebenzelane neZMC. Yikho besikufuna kakhulu lokuthi kungabi lokubotshwa kwentatheli zindaba lokuhlukunyezwa. Kufake emthethweni ukuthi bengabotshwa kodwa behambe enhlanganisweni zabo nxa kulento ehluphayo.
Umnumzana Tshengisani Ntungagwa ingcwethi kwezokuthula kwembiko ngomunye okhuthaza uhulumende ukuthi engabophi intatheli zindaba mahlayana.
Mina bembone ikakhulu amandla kaminister akhona kubrief yona leyo. Okokubili ngihlutshwe kakhulu ukuthi khona kulezinye izinto ezifana nokuthatha information kuma-public institutions. Lokho angasatholanga ithuba lokuthi kuphume. Yikho sithi ngokuya kwesikhathi abantu bethu akumelanga bebotshwe ngomthetho.
Intatheli zindaba uPascal Madiri uthi kusamele kwenziwe imikhankaso yokufuqa uhulumende ukuthi ahloniphe izifiso zikaZulu andibana nomthetho uphasiswe.
Uhulumende lo siyamazi engumhulumende othanda ukubandezela ama-journalists. So ukukhitshwa kwamapholisa langokukhitshwa kwama-powers kaminister ku-bill le efuna elungiswayo le mbona ngani ayisonto esingathaba ngayo okwakhathesi, ngoba sizabona ukuthi uminister langamapholisa azabe ekhitshiwe yini nxa umthetho lo usuphasiwe ephalamende.
Ngeviki edlule inhlanganiso emele amalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights NGO Forum yethule ugwalo oluveza ukuba ngomnyaka odlileyo amapholisa yiwo akhokhele ekwephuleni amalungelo oluntu lokuhlukuluza intatheli zindaba zisemsebenzini. Impumelelo yemihlangano yokuphatha imibono kaZulu phezu kwe-bill ele-ZMC ikhangelelwe ukuhlaziywa edayela ephalamende andubana ipasiswe ukuba ngumthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Idale le-Supreme Court namuhla lethule isinqumo sokuba uNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli we-MDCT ulelungelo lokwethula ubufakazi kudaba olwethulwa emthethwandaba ngomsekeli we-MDC othi umkhokheli webandla leli uMnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni. Izolo amagqwetha kaKhuphe ekhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku aphikisane lamagqwetha kaChamisa akhokhelwa ngumnumzana Thabani Mpofu ngodaba lolu. Ukuthethwa kwalolu daba eSupreme Court kuzaqhubeka kunsukwana ezilandelayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngeze sisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC umnumzana kuCaca Phulu ukuze sizwe okunenginga lolu daba.
Okunye mina ngwami okeke kungimangalisa, ikhesi liyabe yi-court application, liyabe yi-court ehambe kubhalwe ama-affidavit. Emthethweni i-court, ikhesi nxa isiya e-court, nxa kuzakuba lokuphikisana ngokuthi kwahamba njani uzibane wasesithi, uzibane wayengekho, uzibane wayekhona, siyasibona i-court ibiza abantu ukuba ubufakazi. Kayandanga ukuthi yenze izinqumo zayo angele amaphepha. So iyaphila ekhangele zonke zinto ezinjalo. Khona ngale e-High Court uThokozani Khuphe kazange wabuya wabakhona, kazange waya e-High Court, okusho ukuthi isinqumo lesingaziphiwa yena wayengekho, wayeyi-default. So umuntu owawini judgment ngulondoda ongu-first respondent, yena wayengekho. So amaloyizo-ke besithi no, lowo kanti usezavunyelwa ukuthi akhulume njani, amaloya akhe azavunyelwa njani ukuthi akhulume njengoba bona babevele bengekho e-High Court, babelovile. So kusho ukuthi i-appeal leyo ingayiba-affect. So yibo ojaji kade bekukhangela izona, basebekhangela bathi hayi abavunyele labo ukuthi bafake ama-submissions abo e-court. So ngamafitshane yikho engathi mina kwenzakele izolo lanamhlanje. Ngengafika khona izolo ngathola kuvuthi kuthiwe kuphendulwe namhlanje.
Manje isinqumo esingathathwa lapha singasebenza njani khona okwenzakalayo sokwedlulwe isikhathi? Siyabona ukubana sekulamabandla ehlukeneyo amabili.
Kuqakathekile khonoko ukuthi sikubambisise ukubana ibandla elangena emncintiswaneni wephalamende
yasemntwaneni likapresident kwakuyi MDC Alliance. Ibandla elithole amalunga eParliament MDC Alliance. Ngaleso sikhathi uKhuphe naye wayele MDCT naye ekhonapho incintisana wadliwa. Umuntu odliweyo kangeke aphiwe imvumo yokuthi abezithatha over iparty yabantu abawinileyo. Ngibone ngazani i-judgment leyo nxa ingaphuma asithi iphume ihambelana nalokho okufunwa ngu-first respondent. Okungenzakala kuphela kungathiwa akulungiswe izinto ze-MDCP eziphathelane lama-elections landi-landi. Kodwa angiboni ukuthi kungathinta labo abaseparlament bethinte iparty eseparlament. Zonke izinto ezenzakala eziphathelane neparlament babengangeni kiso.
Umnumzana kucaca Phulu ngonobhala obona ngendaba zesisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC obexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi imuli elabantu abahlanu eZimbabwe isidinga imali ephezulu kwenkulungwane eziyisishiyagalombili i-$8,000 ukuze yenelise ukuphila kuhle njalo ihlawulele zonke indleko zayo ngenyanga. Ihlanganiso le ithi imali le izaqhubeka ikhuphuka kusiya ngokuthabalala komnotho lokuqonga kwentengo. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association yona ithi umndeni munye udinga inkulungwane ezedlula ezinhlanu ngenyanga okuyimali engeneliswa ngabanengi. Inhlanganiso lezi zithi imbangela ikukhwela kwentengo yezinto okwenzakala mihla lamalanga. Lokhu sokulethele uZulu weZimbabwe ubunzima obumangalisayo njalo sikhuluma nje odokotela lezinye izisebenzi zikahulumende kabasayi emsebenzini bekhala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yababalisi ePTUZ yona ithi kuqala nje ngomvulo amalunga ayo aza kuba esefundisa kabili kuphela ngeviki. Sexhume isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Sizwa ubuhlungu kakhulu njengabathengi ngokuba izinto zikhwela njalo nje abantu bengasebenzi elizweni. Ilizwe lakithi lilalokhu esingathi kumbe 95% yabantu abangasebenziyo bayahlupheka kakhulu. Laba abasebenzayo bahola imali encane kayikhweli kodwa izinto ziyakhwela njalo nje. Kubonakala basemnyameni laba abafanele balungiswe ngokuba njengabathengi sihlala sikhuluma le ndaba ukuthi kayilungiswe masinyane ingaqhubeki inje kodwa isaqhubeka injalo. Okuvela mhlophe njengabathengisi kubonayo yikuthi ezomnotho zilandela ipolitiki. Nxa ipolitiki ingamanga kahle lazo kazimi kahle, imali le yeZimbabwe okuthiwa yibhondi kayithengi. Ngendlela yokuthi ingathengi yenza izinto zikhwele ngosuku ngosuku, usuku loluyana olulandelayo lalininini. So ke kumele ulungise i-corruption, ulungise ipolitiki, ulungise i-bond note, ulisuse lingabi khona. Kulapho abathengi abazakwazi ukuthi bathenge kangcono khona.
Uthi wena ezenotho zikhokhelwa ngezepolitiki, ngamanye amazwi uthi ngaphandle kwesisombululo sezombusazwe akulalutho olulungayo lapha kwezenotho?
Yebo, zintathu izinto njengoba ngishilo. Eyokuqala ipolitiki, yesibili i-corruption, eyokwesithathu i-bond note. Zona lezi zinto nxa zingalungiswanga akunanto ezalunga. Ezepolitiki ziqakatheke kakhulu. Ubona amazwe ephumelela ethuthuka athuthukiswa yipolitiki nxa imiswe kahle yona abantu beyihlonipha beyithemba esingathi thina iconfidence ngesingisi kwenza kube lula ukuthi abantu abavela ngaphandle babuye balethe izimali phakathi kwelizwe ngoba babe bethemba ukuthi umbuso lo uzahlonipha umthetho wombuso lo uza kukhona kusasa awudiliki phambi kwakusasa kanjalo leyo nto iqakathekile kanti ngapha nxa sikhuluma ngecorruption ubugebengu lobo obukhona bokutshontshwa kwezimali akulamuntu oletha imali yakhe phakathi kwelizwe ivuke isitshontshiwe kube sokugcina-ke ngalokho esithi thina imali yeZimbabwe bond ngendlela engathengi ngakhona kuyavela kamhlophe ukuthi osomabhizinisi nabathengi kabayithembi ukuthi iyimali abangayifaka esikhwameni sabo ngokunjalo ilahlekelwa ngamandla i-hour le-hour iminithi le-minithi kube sokusenza izinto ezithengiswa ngayo ibond zikhwele iminithi le-minithi i-hour le-hour
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association sixoxela ekobulawayo sixoxe njalo lesakhamuzi sePlumtree eMpowengzi umnumzana Rafael Ncube yena othi ubukhulu obunzima ababhekane labo
hayi kunzima njengoba basuke sakhuluma ekuqaleni kuvezwa imali leyohlobo le-RTGS ukuthi nxa sekuthithwa i-multicurrency izinto kaziyi kuma kuhle ngesikhathi sikajuni laphana sathi kukhulumile lokhu kodwa uhulumende kazange athatha amanyathelo kalalelanga ukuthi thina imbono yethu ikhangela njani kungani sisitsho njalo wakufaka kuphela ngenxa yokuthi uhulumende yethu leyi ayilaleli bantu iliyana ehamba yodwa kayihambe kanye kanye labahlali belizweni kunzima lapha okunye okumangalisayo ngoba isinkwa vele thina sesasebhabeke eceleni ngasisasizi ngoba siyagila kakhulu ngoba imali yona leyo ebuzwayo ekwesinkwa inzima namhlanje kade ngisemashopi lapha ngikhangela impuphu impuphu eyi-50 kgs 316 dollars. So kuba nzima kakhulu asazi ukuthi kusiyaphela umnyaka wonalo kumbe kusafika i-2023 kusiyavotwa sizabe sesithenga malini kezinto kunzima mpela okokuthi asifanene nje imiqondo yethu kawuqedakali ukuthi singenza njani
i-50 kg yempuphu Ncube nxa iyabiza $315 bangaka abayenelisayo khona ngapho
bavele abantu kabayenelisi ukuyithenga ikhona kuphela but akunzima ukuthi uyithenge ngoba yona i-$315 ukuzuke layo ezandleni iplus emangweni wona lo empoints wona la mabhondi wona lawo esikhuluma ngawo yizinto ezingabonakaliyo ngitsho nalapha kubonakala irandi lale randi langikhona lihamba lifihliwe lisesaba ukuthi lingakungabonakali liphethe zabutsha njengoba bavela batsho bathi kabasafuni ukusetshenzisa i-foreign currency ibhondi lilitshwana kakhulu plus lezisebenzi ezisebenza uhulumende zenapha ngamateacher lamanesi abaningi vele ngabantu abangasebenziyo abahleziyo nje abaphila nzima
eziphaleni Ncube asakhona yini amabele mhlawumbe
uvele kasivunanga sile minyaka emibili kuyona lesi sigaba singazange savuna le minyaka emibili sibile singavunanga lutho kunzima abantu baphila nzima kakhulu sebethi abaningi nje sebephila ngakho khonokho ukuthi kungabuya umumbo nalo oholiswayo yiwo abantu izalukazi kakhulu ngoba bakhangele kakhulu izalukazi izo eziphiwayo nalaba abasebenza i-food for work yibo abangani bayazuza but abaningi vele kunzima
umnumzana Rafael Ncube isakhamuzi sePlumtree eMpowengzi ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ePlumtree ku-Live Talk namhla sikhangela ubunzima abantu ababhekane labo ngenxa yokonakala komnotho Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakweleSudan u-Amer Abdelaghi obesijele okweminyaka edlula engamashumi amabili kwele Melika ngemva kokufunyanwa elecala lokuqoqa ukubhomba amahofisi awe-United Nations lawo FBI eNew York ukhululwe kodwa wahle waxotshwa elizweni. Unobhala jikelele weSADC unkosikazi Stehomena Lawrence Tex sekhuthaze abantu bemazweni angamalunga alinhlanganiso ukuthi baphume ngobuningi mhlaka 25 kulinyanga besekele ukutshengisela kwabeZimbabwe bekhonona ngezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF namazwe afana leMelika lomanyano we-EU. Kubika uMartin Ngwenya.
Unkosikazi Stehomena Lawrence Tex uthi kuqakathekile ukuthi amazwe aweSADC akhulume ngelizwi linye emzameni yokubamba ngamandla amazwe angentshonalanga ukuthi ayisule izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla eZimbabwe. Ngokunjalo inkokheli yeSADC yabeka ilanga lamhlaka 25 Mfufu njengelanga lokutshengisela phezu kwezijeziso lezi iSADC Anti-Sanctions Day. Tex uthi ngaleli langa ilizwe linye ngalinye elingaphansi kweSADC likhululekile ukwenza noma yini ezatshengisa usekelo emzameni yokuthi izijeziso zomnotho lezi zesulwe.
So what is going to take place?
Okuza kwenzakala ukuthi ilunga linye ngalinye leSADC likhululekile ukukhetha indlela elifuna ukutshengisa ngalo usekelo phezulu kwalolu daba, kuyindlela yokwelekelela ilizwe leSADC ukuze kwesulwe izijeziso. Kungaba yikukhipha umbiko mhlawumbe ukutshengisela.
UTex uthi izijeziso zomnotho noma zisetheswa abantu abathile achiluzwe lonke yizo ezibuyisela emuva inhlelo zeZimbabwe zokuzama ukuphuma kunxaki zomnotho.
I have been listening, following on social media.
Ngizwa abanye bethi akutsho lutho ngoba izijeziso lezi zibhekane labantu abathile kuphela. Uma ungaphansi kwezijeziso uyalahlekelwa lithemba lalabo abafuna ukuzavula amabhizinisi.
Uqhubeke esithi asibo bantu kuphela abangaphansi koluhlu lwezijeziso lezi, kodwa kugoqeka lebhanga le-Development Bank lalo elibhekanela lezi zijeziso okutsho ukuthi kulimaza uZulu Makhaza. Kodwa abanye abeZimbabwe kulebhutsana abafana lomnzana Edwin Ndlovu bathi abavumelani lokuthi ukwesula kwezijeziso zomnotho kuphela yikho okungaletha inguquko kunxaki ezibhekane leZimbabwe.
Ungawakhipha ama-sanctions namuhla, kodwa uma okufana le-corruption kulokhu kukhona eZimbabwe akula ndlela ilizwe elingaphuma ngalo kungxaki elibhekane lazo. Asingenze ngathi udubo lukhona eZimbabwe ngama-sanctions.
Kukanti umnumzana Mthabisi Dube uthi kungaze kwesulwe izijeziso akusoke kuphathise uma kufana lenkohlakalo kumbe ukuntshontshwa kwesikhwama sikaZulu iziphathamandla zikahulumende kungazange kume.
Okuqala kumele sikwazi ukuthi la ngama-targeted sanctions and not for the whole country. Kulamanye amazwe afana labo Cuba ahlala isikhathi eside engaphansi kwama-sanctions, kodwa ayenelisa ukuthi uZulu athole impilo engcono.
Abanye njalo bathi inhlanganiso efana leSADC kayikatshengisi ukuba qotho uma ibamba udaba lokudinga uncedisa amazwe afana leZimbabwe isikhathi sesiside bebukela ukonakala kwesimo elizweni. EZimbabwe mhlaka 25 Mfumfu uZulu sekhuthazwe ukuphuma obuningi esiyasekela umkhankaso wekwesula kwezijeziso, kodwa uhulumende weBotswana akakatsho ukuthi yena ukhangelele ukutshengisela usekelo lwakhe ngandlela bani ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngolwesithathu oluzayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje uluhlu lokuthi amaqembu enguqu azadlala njani kuma-quarter finals enkezo yeChibuku Super Cup lwethu lwe lamhlanje. Njalo iqembu leHighlanders lixegwele leFC Platinum. Kubika uJoseph Njanji.
Ngikhuluma nentatheli zindaba ngemva kokuthula ukuba amaqembu azadlala njani kwisigaba se-quarter finals. Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders Morten Ngwenya uthe ukhangelele ukuba iqembu leBhosa lidlulele kwisigaba esilandelayo lize liphakamise inkezo.
Hayi, thina vele singobokuncinta, siyancinta, sidlala umdlalo omnandi onambithisayo. Nxa ukhangela iBhosa noma ungayikhangela siqalisa isizini sathi dlala kuhle, kodwa into eyayiswelakala kuphela yinhlanhla. Kodwa khathesi inhlanhla siphendukile. Sibonga iHighlanders Defenders Board, sibongele executives, sibongele ama coaches, ama players, ama supporters, siyabonga.
Kweminye imidlalo yesigaba sekora final kumncintiswano wenkezo yeChibuku, iqembu leTriangle lizadlala lele Harare City, iqembu leZPC Kariba lizadlala lele Manyika Diamonds, kuthi iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Ngezi Platinum Stars. Sithangele ukuba amaqembu azadlala njani kulimpela viki kusigaba seCastle Premier Soccer League. Kusasa ngomgqibelo iqembu leHadali zemukela ele Manyika Diamonds enkundleni Rufaro, iqembu leMushwane Stars lizadlala lele Triangle ngase Trojan Mine, iqembu leTail One lizanqikelana lele Chapungu ngase Ascot, kuthi iqembu leRentals lizadlala lele Black Rhinos ngase National Sports Stadium. Ngensonto iqembu leWangi lizemukela ele Harare City ngase Colliery. Eminye imidlalo yeviki lamajima amabili lesikhombisa izadlalwa ngolwesithathu lwangeviki ezayo, njalo le ingeguqela uzakuba phakathi kweqembu leZPC Kariba lele Highlanders eNyamunga, iqembu leChickening lizadlala lele Capes United ngaseBarber Fields, iqembu leNkezi Platinum Stars lizadibana lele Bulawayo Chiefs ngaseBaobab, kuthi iqembu leDynamos lizemukela ele FC Platinum ngaseRuvaru. Le midlalo idluliselwe phambili ngoba amanye amaqembu la elabadlali abayingxenye yeqembu lesizwe eliyedlala lele Lesotho ngensonto khona lekwele Lesotho emdlalweni wehlandla lesibili elo mkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wechano ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lizangena kumdlalo wangensonto likhokhela nge-3-1 okuyimpumela yomdlalo wehlandla lakuqala oqhutshelwe kweleZimbabwe ngeminyaka edluleyo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanje.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lezokholo elizibiza ngokuthi The Mustard, lona elikhokhelwa nguJoseph Jele. Kubika uEzra Chisa Svanda.
Amajaha akojele la omathathu athi akhule icula enkonzweni, okhuluma emele abafowabo kulingxoxo nguJoseph.
Biza ngoJJ ngoba umama uthe enzala wanika ibizo wathi Joseph, ubaba wami wathi ngeke adlule ngumuntu wesifazane, wasenginika isibongo wathi nguJele. Mina ngathi ngeke ngidlule ngabantu abadala, ngathi ngathatha uJ kaJoseph, ngathatha uJ kaJele, ngase ngizibiza ngoJJ. Iqembu lethu lisungulwe emnyakeni odlulileyo, lona lisungulwa nguJoseph Jele esekelwa ngabafowabo uJotam Jele noJohn Jele.
Ukubeka okajele khasa ngegama leqembu labo ukuba lijoni njengabantu abacula ezokholo.
Size sikhethe ukuthi sibizwe The Mustard Gospel Group ikuthi sisasemancane emculweni, kodwa sifisa ukuchumayeza ngezokholo umhlaba wonke, saziwe umhlaba wonke. Khona ukuthi mustard kutsho intanga encane kuzo zonke, kodwa nxa isikhulile ihluma laphana, ikhula iba isihlahla esikhulu kuzo zonke izihlahla.
Abaculi phela abaningi abasacathulayo banikezwa umdlandla wokungena kwezomculo ngabanye asebephakeme. Kuyafana nabo The Mustard, bona bathi baqunjwa ngumfundisi wabo.
Owasenza safuna ukuhlabela ngu-Apostle eKingdom, sathi mana simdinge, lakanye samdinga samthola, awasincedisa wasitshengisa indlela ukuthi hayi bafana bami hambani lapha indlela nazi. Siyambonga kakhulu Apostle eKingdom. And okunye okusenze sakhetha ukuhlabela ezokholo ukuthi thina imuli yethu sikhulele echurch and besithanda ukuhlabelela echurch.
Isikati asavumi kuwo za Friday. Phosela izwi kubalaleli JJ.
Lelo li album lethu la kuqala iveyili le temple yilo i album lethu la kuqala. Kina sitholakala kobulawayo elokuthini lasephumula. Ukufona siyatholakala la ku WhatsApp enambeni ezithi 0782111922. Siyatholakala la ku Facebook ungasearcha u JJ and the Mustard uyasithola khona apho.
Siyabonga ke o Ezra Chisaswanda ngokusethulela uhlelo Woza Friday. Ukuziphetha ke ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso emela isebenzi ye-ZCTU ithi imuli elabantu abahlanu eZimbabwe isidinga imali ephezulu kwenkulungwane eziyisishiyagalombili i-8,000 ukuze yenelise ukuphila kuhle njalo ihlawulele indleko zayo zonke ngenyanga. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.